Mutauriri wetriple C vapromisi mukwananzi vanoti vatsigiri vavo vanopfuura zana vari kushungurudzwa kurohwa nekupisirwa misha mumatunhu akaita sekugokwe Bwera Harare Masvingo Uzumba nemaramba pfungwe vati vatsigiri vava gumi nevatatu kumatunhu euzumba nemaramba pfungwe kumatsvanaland east vakatotiza misha yavo mushure mekushungurudzwa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri vezanup f
vakaimba yavo yakatemwa nematombo vakatoripota nyaya yacho kumapurisa nyaya dzatiri kutaura dzese idzi dzine rb number ekupolisi Uzumba maramba pfungwe kune vanhu vanopfuura 13 vadisplaceswa vakatotiza vasiva kutogara kune dzimwe nzvimbo vabva ikoko
mumwe mugari wekugokwe kabhuyuni vashadrekana vatiwo mumwe wavo vaedhi murehwa vakapambwa nezuro manheru uye kusvika pari zvino havazivi kuti ari kupi
anozuro patanzwa chinzi umwe anonzi murehwa anga ari kumatsigiri kupolin station avangoshayikwa paabva kukomandi sena haana kuoneka kuti aendepi mudzimai wacho hatombozivi kuti aendepi izvo tiri kutomutsvaga izvozvo hatizivi kuti ari kupi izvozvo
ukuwo sangano rinoongorora sarudzo munyika reelection resource center kana kuti erc rabudisa mashoko kuvatori venhau richiti nhengo dzaro dzaiongorora sarudzo dziri kushungurudzwa munzvimbo dzakawanda munyika mukuru webasa muerc muzvare barbara bebe vatiwo nhengo dzavo kukaroi kariba nemakoni dziri kufonerwa nevanhu vadzisingazivi vachivhundutsirwa kuti vadzoke kuzosaina mapepa ezvakabuda musarudzo akachinjwa
magrevers edu ari kuground vari kureceiva mamessages from people that they don't know and these people are asking them to go back kuma polling station and vari kuti hanzi they are supposed to get there and sign new V11 results forms
asi vakafanira kubata chigaro chemukuru muhofisi inoona nezvekubudiswa kwemashoko muzanup f vafarai marapira vati bato ravo riri kuzorwa mafuta enguru yavasina kudya vatiwo nhengo dzebato retriple c ndidzo dziri kuita mhirizhonga uye dzakarova nhengo yavo amai barbara rodzi kwachirumhanzi nezuro
umwe wemamp wedu amai barbara rodzi vakaatakwa nenhengo dzetriple c constituency kwa nemapanga nemabhemba netsvimbo vakarohwa vakavhunika mbabvu vakakuvara musana mabhonzo mamwe kumusana akatsemwa kutaura kwatiri kuita kudai vari vababra rorebo vari muchipatara
asi mutauriri wemapurisa munyika yose assistant commissioner ponyati vati munyika mune runyararo uye vasari vatambira nyaya dzemhirizhonga dziri kunzi dzakamhangarwa kumapurisa idzi
munyika mune peace mune runyararo as we speak now you know in all parts of the country maybe we would need more specifics so that we can make a follow-up in my relevant police station.
Asi vamukwananzi vapikisa mashoko avanyati aya vachiti munyika hamuna runyararo vachitiwo kuda kusungwa kwavo inzira yekuda kuedza kunyaradzwa kuti vasaite basa ravo rekutaurira nyika zviri kuitika panyaya dzesarudzo vari kuongorora zviri kuitika musarudzo vakabva kusadic african union commonwealth european union necata center vanoti sarudzo dzemuzimbabwe dzakaitwa nenzira isingatambirwe nemitemo yesarudzo pasi rose ndakamirira studio 7 mumasvingo ndini Godfrey Mtimba.